Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 6 kurume March 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hatidi politisi dzakadaro, waita sei mufana uyu? Haasi muZimbabwe ene here uyu? Haasi mwana wokuZimbabwe wamaruwa wamuri kudaro uyu? Politics dzinopinda pamusic papi?
Vazhinji vanoshora hurumende nemapurisa vachiti havafaniri kurwisana nevaimbi asi kurwisa kuti vanhu vagare vakasununguka munyika.
Tavanokupa kaumbowo kana tikatsananguruke zvakaitwa namadzimai kubva vanonangarwa vachipinda muofisi, kwozoitazve jenda zvokuti kuenzaniswa kwevarume navakadzi pabudiriro, tichizotarisawo zvedigital space.
Zimbabwe inotarisirwa kupinda mumusangano wakatarisana nevechidzimai weUnited Nations 67th Commission on Status of Women unotanga nhasi muNew York City.
Nyaya yekushayikwa kwemabirth certificates nevana muZimbabwe inyaya yakati kurei zvakanyanya. And vana vazhinji havana mabirth certificates kana kuti magwaro ekuzvarwa aya kubudikidza nezvikonzero zvakasiyana-siyana.
Sangano reJustice for Children rinokurudzira hurumende kuti ione kuti mwana wese muZimbabwe ane magwaro okuzvarwa kuti zvisakanganisa upenyu hwavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kushorwa neruzhinji rwevanhu mushure mekunge yatumira mapurisa kunomisa mutambo wakanga uchiitwa nemuimbi ane mukurumbira Wingi D kuchitungwiza nemusi wemugovera. Kubva zvakabuda damba refu raWingi D rinonzi Yureka, dzimwe nhengo dzezanu PF dzakabva dzatanga kuti muimbi uyu haafaniri kubvumidzwa kuimba nekuti ari kushora hurumende. Pasocial media seTwitter, Facebook nedzimwe nzvimbo, vanhu vazhinji vari kushora hurumende pamusoro penyaya iyi. Muimbi ane mukurumbira vaThomas Mapfumo vaudza Studio 7 kuti zvinonyadzisa kuona hurumende ichitadza kubetsera vanotambura asi ichiwana simba nemari yokuswera ichitandanisana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichiita mabasa anobatsira upenyu hwavo pamwe nekusimudzira zita renyika. VaMapfumo vanoti zvinosiririsa kuti hurumende yava munangagwa inoswera ichiita zvinhu zvisingabatsiri kana munhu mumwe chete zvake pachinambo chekuita zvinhu zvinobatsira veruzhinji sezvatiri kuona zvichiitwa nemutungamiri weZambia pamhiri paZambezi. Kushora nevakawanda munyika, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyora padandemutande akasiyana-siyana akaita seFacebook neTwitter zvichishora zvakaitwa nemapurisa.
Hazvitaure chinhu, mufunge zvinhu zvinonyadzisa zvikuru kana pasi rese. Vanhu vakazwa kuti ndo zviri kuitika, gavhumendi iri kutandanisana nevanhu vanoimba kuti vasaimbe zvavanoda kuimba. Kune nhamo kunyika, vanhu vakaimba vachitaura kuti nhamo dziriko dzavari kuona, makufunga kuti imi ndimi mukurehwa. Hazvisirizvo, hadzisiridzo politics kayo. Hatidi politics dzakadaro, waita sei mufana uyu? Haasi muZimbabwe ene here uyu? Haasi mwana wokuZimbabwe wamaruwa wamuri kudaro uyu? Politics dzinopinda pamusic papi? Tiri kuno kuno neAmerica kunoku, vanhu vanoimba zvavanoda, vanogona kutirukirira Biden, vanogona kutungirira anybody, Trump kana ita. Hatimbozwa chinzanzi munhu wacho ari kutsvagwa kana kuti pane zvichaitika kwaari. Chiiko chiri kuitika? Kuratidza kuti government ine uori hwakaipisisa zvikuru mugovernment iyoyo. And hamuna, ndinoona zvangu kuti nyika haina government, nyika haina mutungamiri, because mutungamiri wenyu imbavha. Hatidi kunyeperana, mutungamiri wenyu imbavha. ende nyika iri kutongwa nemakateo nekateo atidi zvinhu zvakadaro isisu vanhu vanofanirwa kuva ne freedom of movement, freedom of speech, freedom of expression. Zvinofanirwa kuonekwa zvichiwanikwa kuvanhu izvozvo izvi. Vane kodzero yakadaro. Hatidi kuona kuti vana vadiki vakadaro zviri kuitirwe zvinhu zvakadaro. Kana iye mukuru wenyika achiona zvinhu zvakadaro asina zvaanotaura pamusoro pezvinhu zvakadaro. Mukuru wenyika.
Kana makatarisa zvinhu zvakaita seizvi vamapfumo, munofunga kuti chii chiri kudiwa nehurumende apa? Chii chavari kutya?
Zvinoratidza kuti hurumende iyi haina vanhu vari kuisapota. They are desperate. Kana muine vanhu imimi vanokusapotai muchiziva kuti isusu tine vanhu, chii chamunorovera vanhu kuti chamunomanikidzira vanhu kuti kana kumaradi kana kuita sei muchirova vanhu kuti uyai muzotiteerera? Munofanirwa kunge muchisapota zanhu. Muri kutya chii? Muri kutya mabasa enyu? Muri kuba munyika? Iye zvinezvi tine nyaya yeAl Jazeera iyi inonyadzisa zvikuru. Zviri kuitwa naani izvozvo? Nemukuru wehurumende kuti ndege dzitakure gold dzichienda kudze dzichinotengesa ikoko kuvo nevarungu ivavo vari involved avo. Nyika yenyu ichisara isina chainacho, asi gold muchitutira kuendesa kunze, mari yacho muchitora kuisa muhomwe dzenyu. Varume zvakatooma, asi munhu
avo vanga vari muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo ari parunhare kuOregon muno muAmerica neStudio 7. Studio 7 yatadza kubata vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi pamwe nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Zimbabwe inotarisirwa kupindawo mumusangano wechimakumi matanhatu nemanomwe kana kuti United Nations 67th Session of the Commission on the Status of Women uchatanga nhasi muguta reNew York muno muAmerica. Chikwata cheZimbabwe chiri kutungamirirwa negurukota rebazi rinoona nezvemadzimai amai Stembiso Nyoni. Zimbabwe inotarisirwa kuratidza zvirongwa zvakadzikwa kubva patora vaEmerson Mnangagwa utongi muna 2017. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Gadziro Kwekwerere, vanoti Zimbabwe yapiwa mukana wekuratidza zvayakaitira madzimai mumakore matanhatu apfuura.
Vahwande, tinofara kunzwa kuti madzimai ekuZimbabwe akokwawo kumusangano weCommission on Status of Women kumubatanidzwa wenyika dzose uko kuUnited Nations. Chinhu chinofadza zvikuru kuti vasanganewo namamwe madzimai anobva kune dzimwe nyika vachirodzana pfungwa, vachipanana nawo ruzivo nenyaya dzebudiriro dzamadzimai. Tinonzwa kuti mai Stembiso Nyoni ndivo vanenge vakatungamira chikwata chinobva kuZimbabwe chamadzimai. Ende ivimbo yangu kuti madzimai ari kuuya namai Stembiso Nyoni vanhu vanoziva zvekodzero dzamadzimai uye zvebudiriro yamadzimai. Hatizivi hedu kuti vakasarudzwa sei, asi chivimbo changu kuti vachamiririra Zimbabwe nouwandu hwayo kumadzimai.
Zimbabwe yapiwawo mukana uyu sedzimwe nyika. Munotarisirei kubva kuchikwata cheZimbabwe pamusangano uyu?
Nyaya dzinotarisira kukurukurwa nezvadzo dzakati wandei. Kunotarisa nenyaya dzekuenzaniswa kwevarume namadzimai, yatinoti pachirungu gender equality. Vanenge vachidawo kurwira kodzero dzamadzimai kuti awanewo mikana yakangofanana neinowana varume pane zvose zvavanoita. Kunotaridzawo kuti kuchakurukurwa nenyaya yezvebudiriro, yatingati pachirungu digital space. Saka izvi zvinobatanidzira zvinhu zvinobuda pazvivhitivhiti, paindaneti nezvakadaro, kushandiswa kwazvo nezvimichinawo zvamazuvano zvetechnology. Ndeimwe nyaya ichakurukurwa nezvayo. Kuchazoitawo kuti iyo ministry kana kuti bazi rezvamadzimai richapawo nhoroondo yezvarakaita kubva vamunangarwa vachipinda muhofisi kuti kumadzimai kwakaitwei chinoenderana nebudiriro chinoenderana nama nokusumudzirwa kwamadzimai. Saka kuchava tinga nezviitiko zvakakosha zvitatu samataurira andaita kuti kuchava nokupa kaumbowo kana tikatsananguruke zvakaitwa namadzimai kubva vanomunangarwa vachipinda muofisi. Kwozoita zvatataura zvejenda zvokuti kuenzaniswa kwevarume navakadzi pabudiriro tichizotarisawo zvedigital space zvatataura. Saka ndoo nyaya zhinji hombe dzinenge dzichiitika ikoko.
Dr. Gwekwerere, ko ivo amai nyoni chii chamunoda kuti vaite kana chavanosungirwa kuti vaite pamusangano uyu?
Tinovimba vachasanganawo namamwe madzimai achavarodza pfungwa kuti vagodzoka neshanduko kuZimbabwe. Ende ndinovimba kuti vakatorawo madzimai echidiki navasikana, because vanhu vakura zvimwe nguva kunotaura nezvedigital space iwe kana kuti ubaye foni zvaakutonetsa panenge paine nyaya.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Gadziro Kwekwerere, vari parunhare kuFlorida nestudio 7. Hatina kukwanisa kubata amai Stembiso Nyoni sezvo nhari mbozha yavo yanga isingadavirwi. Sangano rinorwira kodzero dzevana reJustice for Children rinoti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yekuti vana vose vakwanise kuwana magwaro ekuzvarwa nawo kana kuti mabirth certificates, richiti haisi mhosva yevana. Naizvozvo hurumende inofanira kugadzira nzira iri nyore kuti vana vose vawane magwaro awa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaJohn Mhlanga vanoti sangano ravo riri kunetseka zvikuru nenyaya iyi, vachiti mwana asina gwaro rekuzvarwa kwake anonetsa muzvinhu zvose kubva mune zvedzidzo nekuwana rubatsiro mumatambudziko anonge asangana nawo.
Nyaya yekushayikwa kwemabirth certificates nevana muZimbabwe inyaya yakati kurei zvakanyanya. And vana vazhinji havana mabirth certificates kana kuti magwaro ekuzvarwa aya kubudikidza nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Vamwe vacho vakafirwa, vamwe vacho vabereki vavo ndo vasina hanya dzekutoresa vana mabirth certificates. Vamwe vacho havana atingati marequirements kana kuti zvinodiwa kuti vazenge vachikwanisa kutora mabirth certificates atitova nezvavo. Then vamwe vacho vane madambudziko ekuzvarwa, then vabereki vozorambana. Then varambana kudaro pozosara kana kuti vana ava vana baba vavo, zvobva zvaita dambudziko navo rekuti vazokwanisa kuwana mabirth certificates sezvo mutemo usina kunyatsosununguka panyaya yekuti baba vazotorese vana mabirth certificates vari vega.
VaMhlanga, mukushanda kwenyu nevana, kusavepo kwebirth certificate romwana kunokonzera matambudziko akadini?
Kushaya kwemwana birth certificates idambudziko rakati kurei, uye zvinobata-bata matambudziko akawanda. Section 81 yebumbiro remutemo remuZimbabwe inoti mwana wese ane kodzero rekuwana gwaro rokuzvarwa. Inoti mwana wese ane kodzero yekuva nemhuri kana kuti kumhuri kwaanobva. Saka dambudziko iri rekuzoshayikwa kwebirth certificates rinokonzeresawo mamwe matambudziko akawanda anosanganisira kushaya dzidzo. Nekuti izvozvi kati mwana akwanise kuregista kana kuti kunyoresa nzvimbo yeyatinoti ECD kunotangira vana kana vachitanga kuda kupinda muchikoro, panodiwa birth certificates nemamwe magwaro akasiyana-siyana atingati mahealth cards nezvimwe zvakasiyana. Asi birth certificate rinodiwa nekuti ndo rine zita remwana, ndo rinoratidza even vabereki vemwana, ndo rinoratidza zvakare nzvimbo yakazvarirwa mwana kwaanobva. Tabva panyaya yekuchikoro toenda even panyaya yekuti mwana angadaro apindana nedambudziko kana kuti tingati rekushungurudzwa. Kana mwana ashungurudzwa zvakakosha kuti zvizivikanwe kunzi mwana uyu ane makore mangani. Saka munoona kuti kana takutaura nenyaya dzejustice zvaakureva kuti mwana iyeye kuti akwanise kupinda zvakanaka kana kuti nyaya yake ifambe zvakanaka mujustice zvaakuda futi kuti zera rake ringe richizivikanwa. Saka izvi zvinozosanganisira kuti panozoitwa iye yatinoti age estimate yekuzonofungidzira makore emwana, of which iprocess inoitwa ichizotora nguva kuti zvinge zvazovepo zvaungana. Saka tiri kuti even kana takutaura nyaya dzejustice, kana mwana asina gwaro rekuzvarwa, zvinogonawo kunonotsa kuti mwana afambe mujustice zvakanaka.
Vamushanga, sevanhu vanoshanda nevana kuti nyaya iyi igadziriswe, munoti kuhurumende pamusoro pevana vasina kana kuti vari kutadza kuwana mabirth certificates avo nezvikonzero zvavasina kukonzera?
Hurumende zvandinganyanyokurudzira, chekutanga ndiri kuti isusu seJustice for Children takaita yatingati application kana chikumbiro kudare reHigh Court, tichikumbira kuti kune vana vakawanda vasiri kutora mabirth certificates nemhaka yekuti vakasara navana baba asi ana mai vavo havazikane kwavari. Saka polisi yehurumende inoti amai vanofanira kunge varipo panotoreswa panotoreswa mwana birth certificates. Saka isusu chikumbiro chedu chakagamuchirwa nedare reHigh Court tichiti toda kuti vana baba vakwanisewo kutoresa mabirth certificates vari vega, kunyanya-nyanya pasituation kana kuti patinenge takasangana nedambudziko rekuti amai havasi kuzikana kwavari. Saka chikumbiro ichocho chakagamuchirwa. Asi chekutanga chandinoona ipapo chinofanira kuzoitwa nehurumende kuzotiwo sunungurei pane zvinonyanyodiwa kuzoti tizoburitsa umbo hwekuti amai ava havazikane kwavari. Nekuti kazhinji kazhinji tinoshandisa yatinoti word of mouth, kana kuti manzwi anongobva mukanwa kuti amai ava hativazive kwavari. Kana munhu akauyawo neumbo hwake angava munin'ina kana kuti tete kana kuti amai vake vachipawo umbo hwekuti amai ava hatizivi kuti vakaenda kupi kana kuti angava sabhuku wemunzvimbo, zvinofanira kunge zvakakwana kuti mwana akwanise kutoreswa birth certificate amai vake vasipo. Saka ipapo ndinoona sekuti pachiruda kuti vandudzwei, kuti hurumende ipa vandudze kuitira kuti vana vakwanise kutora mabirth certificates even vana amai vavo vasipo. Nekuti ndo matambudziko akanyanyowanda iwayo ekuti vana amai havapo havazivikani kwavari, asi polisi iri kuti amai vanofanira kunge varipo panotorwa birth certificate rechi remwana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka kana vari vapenyu.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Mhlanga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, bato riri kutonga reZANU-PF riri kupomerwa mhosva yokumanikidza vagari vekumaruwa kuti vaende kumisangano yebato iri panguva iyo kutsvaga rutsigiro rwesarudzo pava kunyanya munyika. MuNewsday makare, Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yakamirira zvikuru kubudiswa kwefirimu rakaitwa neKatar pamusoro pehuori muZimbabwe. Sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matandamoyo vanoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakamirira kutaura nevanhu vanonzi vakaita zvouori igoona zvekuita. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vashamarari vose veStudio 7, ndiJesi. Regai ndimbotaurawo nhasi. ZANU-PF yasiri kuziva ndechekuti iri kukambenera sisi zvaiita kurafingora. It's a very good campaign, well done ZANU-PF, kuvarambidza kupa attention kuvanhu kuti kune chinhu chinonzi sisi chisingadiwe nehurumende. Matokambena zvakanyanyisa, ende kwese kwamuri kuvarambidza muri kuvakambenera, ende tichasangana zvenu pakuvhota, ndopamuchaona kuti Jehovha ndiMwari.
Ndoda kukomendawo pachiitiko chakaitika kumasvingo cheofficial opening yekliniki. Ndinoda kutaura kukomenda mashoko ababa achadzamira vachadzamira munozviita kunge munonzi you own Zimbabwe, munozviita kunge ndimi mari dzeZimbabwe, muchidzvanyirira vanhu, muchitadza kuti zvirongwa zvinenge zvakarongwa nemigwara zviitike, muchingotora people for granted. I'm telling you, it's enough, enough is enough. Zvese zvamanga muchiita as party yenye ZANU-PF, muchida kudzvanyirira ma citizens of Zimbabwe, is going to end. People have changed their mind. Kana mukada kuzviita kunge munonzi ndimakavaka clinic yeye musina, muchida kumbunyikidza vanhu, vanhu vaakuziva hakuna chamuchazoita nhasi. After 43 years muchada kuvaka clinic, nhasi mosida kutanga kusumudza musoro kuti munonzi munoziva sitereki zvinhu zvaitwa necouncil. Ndoda kuti ndikuzivisei kuti people are now knowing your colors.
Ini ndiri kuda kutaura nenyaya iri kutaurwa naTafadza Mugwadi, nyaya yekuti hurumende inogona kuendawo kuna naAmerica ichindopa mari. Inondopa mari ichiiwa nePA story naichida kupiwa. Vana America havafambi vaitsvaga mari nemanorubatsiro, isu tiri tinofamba tichitsvaga rubatsiro kuvanhu. Ndinonzwa kuti varari kuti hurumende haari nzwisisi, bhikozi hurumende vanhu kana vachinzi ndo vanobatsirwa vachidzidziswa. Zvine basa rei nokuti deva vatanga vawana permission kubva kune vanotonga vacho. Vanhu ndo vakavhota, ndo vane simba. Saka iye wakutora simba kuita iri rake, kurovati haatozivi zvaanoita. Ndinoona kuti zita rake rokuti Tafadzwa here. Kuno mumwe waimborotomuka futi vana Tafadzwa Mahoso. Nhasi tiri kuwana iye achirashika futi Tafadzwa Mugwadi. Siyana nazvo, kuita kusapota ZANU-PF hazvireve kuti hauchisina pfungwa dzokuziva zvakanaka nezvakashata. Nguva ramhani, nguva yapera. Tinoda Zimbabwe yakasununguka, tinoda Zimbabwe iri kubudirira ichiendirira mberi, kwete zvokunguva rigid nokumanikidza kuti vanhu ngavatifai vachitambura. It's very bad. Be a man of conscience.
Sei vanhu vechidongofarira kuye kusime mari munyika medu, isi tichitambura kuti tive kusima mari, tive kusima mari. America irimo, China irimo, Russia yakupinda futi. Zvinozimire zvakanaka here vanhu vasangana vari 3 ava munyika medu? Tofanira kuti tipawo nevanhu maZimbabwe tione apo, tione apo, tione, tione apo. Ndatenda hangu.
Ndinoitwa Kidza Magoba pachipinga apo ndobva ndobva. Inini ndinoona kuti mai chigumba varo umwe vanoda kutanga ipapo apo, panyaya yekuti pai rakasainwa nevanhu vashoma out of 9. Zvichirevei kuratidza kuti ivo pano umwe huwa, pano umwe kusatenderana, kana kuti kune vamwe vari kuramba kuti sarudzo rinofanira kuitwa pajekerere, but ivo vanokumwa kuda kubira kwavanoita. That's why vakaramba kuti bepai risainwe. That's why vakaita pakaita makakatanwa, ivo vakasaina vangori 3 chekutiri kuti vasaine vari vese. At least kudai pakasaina 75%, tainga tichiziva kuti vamwe vaviri avaramba kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, but vamwe vese ava out of 9 kusaina vanhu 3 kuratidza kuti 6 vese ava vakarambira kuti zvinhu sarudzo dzekuZimbabwe dzisafamba zvakanaka, vanoda kuti dzifambe pajekerere. Saka mai chigumba hameno kuti munhu uyu waanobva kune vanhu.
Inichi chimo changu chiripa kuti kudai munanga agwenda asiyane nesu vanhu vekudhaiaspora. Takatiza nhamo kuZimbabwe, nhamo iye yatakatizana nhasi hasati yapire chitongoko. Saka iye kana akuti vanhu veudha vadzoke kuno kumusha, iyo nhama yatakatiza ichiripo. Ari katigadzirire chiko chaari kuda kutipa ikoko chaanobva anyaya kuti tisonasona nesu. Patakambouya kuno takamboita zvekutaurirana naye here kuti taakupinda kusouth africa? Takaenda takauya kuno kune kuda kwedu. Saka tichangodzokera nemakuda kwedu kwatakangoita, kwete zvekuti tiye zvokumanikidzwa zvokuti fosikidza zvauda kuita zvekuti ndiri dzake tsitsiri dzeidzi dzokubvisa mwana wemva namadziva, zvekuti tiri kuda kukutumirai vanhu vachazokubatsira iye kuti kumudzoke kunyika. Chanyanya kutigadzirira, chanyanya kuchinja kuZimbabwe, chanyanya kunaka kuZimbabwe chii vachitsananguroe vamunangako, chanyanya kuchinja kuZimbabwe. Nhaya mai yatakatiza ichiringoko, zvese zvatakangotisiya zvakatokanyika zvatowesa kupfuura pazvinhu zviri. Saka nyaya zvamunochamunoda kutidzosera kunhu amai ikoko chii? Siyana inesu tichangodzoka semaurira atakabvita kuno kutega, kwete kuti todzorwa nemu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakashanyira guta reSelma kuAlabama kunocherechedza zuva rinozivikanwa nerokuti Bloody Sunday, rinova zuva rakarohwa nemapurisa vanhu vatema vaisanganisa muchakabvu Dr. Martin Luther King nevamwe vairwira kodzero dzevanhu vatema musi wa7 kurume mugore ra1965. Vanhu ava vakange vachiratidzira vachifamba pabhiriji reEdmund Pettus Bridge. Mumashoko avo pagungano iri vaBiden vakati vanhu vanofanira kugara vakachenjerera ruvengo sezvo zvava kunyanya kunetsa munyika mazuva ano.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vazhinji vanoshora hurumende nemapurisa vachiti havaifaniri kurwisana nevaimbi asi kurwisa kuti vanhu vagare vakasununguka munyika. Zimbabwe inotarisirwa kupinda mumusangano weUnited Nations 67th Commission on Status of Women unotanga nhasi muNew York. Sangano reJustice for Children rinokurudzira hurumende kuti ione kuti mwana wese muZimbabwe ane magwaro ekuzvarwa kuti zvisakanganisa upenyu hwavo. Tashika kumagumo wa chorongba chedi chanasi, ndiri mu Washington DC, ndiri tanono kawande, nchukusi yae mburu mawoko Makris Gande, nena uze isindebele.